to putsika vakaita ushamwari pavapa it's a big concern. Hazvifani kunge zvichitotambudza vanhu vesouth africa chete, asi zvinofanira kutotambudza vanhu vemusouth africa, zvinofanira kutambudza futi vanhu vemuafrica. Tikazotarisa futi nenyaya iye G20 iyoyi, tozoona kuti south africa ndiyo yagara iri memba yakamirira africa yese pamakore akawanda wanda, ikonazvo pakazoiswa futi african union as also another member. Saka kusawirirana neamerica hakuna hakubudi zvakanaka, nokuti ingachokuziso kuti africa ndo yanetsana navatrump kwa neamerica.
Totarisawo iyo nyaya yesouth africa yekuti iri kuda kutora minda kana mutemo wayakadzikawo, muri kuona sei nyaya iyoyi? Pangagadziriswa sei apa?
Apa panoda kutogadziriswa matauri akaita south africa ndowirirana navo. Tigona kutoona kuti da 70% oroso kuti ndo vhuro rine kuvanhu vatema. Saka kuti titi south africa payakaita independent, vakati tinoda kuvaka yavanoti iyo just society, an equitable society isingachaoni zvaya zvekuti uyu mutema, uyu murungu, uyu muchina, uyu muchichi. Saka zvinotoreva kuti panofanira kunge pachichekwa redistribution kana kugoveranwa kweminda, asi ngazviitwe nemugwara. Saka zvakaita south africa ndoasi kuti haisini kuti yakuti yakati inoda kungotora nechisimba, asi vakati kana pane ine isingashandi iyoyo tinoitora.
Tiri kuonawo kuti nyika dzemueu naiyo china nerussia dzinenge dziri kudawo kusimbaradza kudyidzana nenyika dzemuafrica. Zvino iyo america haizosaririre rapa?
Maonero angu hangu zvakaita sesouth africa nevamwe vakatowanda wara muno muafrica, hatifaniri kusarudza kuti toenda kuwest kuamerica kana kusarudza kuti toenda kueast pana china narussia. Iyi ndinoda kuzvitaura ndichidai, kana tikatarisa nesouth africa izvozvi, south africa ine ukama nemabrics countries akaita chana china vana russia nana brazil, asi ine ukama hwanga huripo neamerica. Asi tikaona zvinhu zvinotengwa chaizvo kubva muno musouth africa, zvichitengwa nechina, zvichitengwa nerussia nevamwe, vanotenga vanotiwo maraw materials. Asi south africa ine chibvumirano chainayo neamerica inonzi AGOA, iye vanotenga zvinhu zvagadzirwa muno musouth africa. AGOA yakanakira south africa zvakanyanyisa, nokuti zvinoreva kuti zvinhu zvacho zvinogadzirwa musouth africa, vanhu vachikwanisa kuwana mabasa musouth africa, vozotengesa nemari iri pamusoro kuamerica. Asi hausi hwoukama hunowanikwa nekuchina kana kurussia.